kana kuine vashandi vakadaro ngavaende kumadepartments edu elabor akatekeshera nenyika yose vanoisa nyaya yavo ikoko isi tigotevera nepamusana pekuti vashandi vose vanoshandirwa vanofanira kunge vakajoina chirongwa chinoita kuti mushandi kana akakuvara anopiwa compensation. Tine chirongwa ichocho chehealth and accident.
Chinobatsira sei mushandi?
Chinoita kuti vanhu vakwanise kurapwa, vanhu vakwanise kuzowana zvinovabatsira kweupenyu hwese kana vachinge vakuvara vari pabasa, kunyanya kana vasingazokwanise kuenda kune rimwe basa. Saka vashandi vakadaro ngavaende kumahofisi edu elabor ari nzvimbo dzakasiyana munyika vanoisa nyaya dzavo.
Sei zvakakosha kuita izvozvo?
Kuitira kuti tione kuti ivavo vashandirwi vari kubva varasa vashandi seizvozvo, tingasevenze navo sei kuitira kuti tigadzirise vakwanise kuita macontributions avo kunasa anoita kuti vashandi vazochengetwa.